This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikuitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzinda we Voice of America, urumu Washington, D.C.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington, D.C.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera zvita 13/2014 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Pari zvino dambudziko riripo hombe ndiro rokuti pato riri kutongara temurana vatemurana zvakanyanyisisa nguva iyi nguva pfupipfupi iyoyi zvokuti kuti vachipatane kuenda mberi patobuda kuti paite chirongwa chekunyatsa kuhumbiridzana chaizvo chaizvo.
Imwe nyanzvi munyadze zveupfumi inoti mapisha-pisha ari kuitika muZANU-PF achakanganisa zvakanyanya nyaya yekuedza kugadzirisa upfumi hwenyika.
Tinokurudzira varimi kuti vanatsokugadzirira minda yavo zvakanaka, vashandise mafertilizers akaringana nokushandisa mahybrid seeds, hakona kushandisa mbeu yomadura mavo.
Mutedzeri wegurukota rezvekurima anoti gadziriro yekurima yemwaka uno iri kufamba zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze vesangano reLabor and Economic Development Research Institute vanoti nyaya yekunetsana muZANU-PF ichaita kuti nyaya yekuedza kugadzirisa upfumi hwenyika inetse kugadzirisa, kunyange hazvo vamugabe vakavandudza dare ravo remakurukota vachigadza vamwe nekuvatoresa mhiko. Mukuzeya nyaya iyi tabata vakanyenze.
Chinoita kuti zvinhu zviende mberi kubatana kwevanhu vanenge vachitonga. Bato rinenge richitonga rakatsigirwa nevanhu vaine chinangwa chimwe chete ndozvinoendesa nyika mberi. Pari zvino dambudziko riripo hombe ndiriro rokuti bato riri kutonga ratemurana vatemurana zvakanyanyisisa nguva iyi nguva pfupipfupi iyoyi zvokuti kuti vachipatane kuenda mberi patobuda kuti paite chirongwa chekunyatsa kuhumbiridzana chaizvo chaizvo kuti zvigumbu zviri mumwoyo zvibude. Nokuti pari zvino muri kunzwa nyaya iyoyi iri kubuda iya yekuti vanhu vava kukandirana sainadhi maofisi nezvimwe zvakadaro. Saka hazviratidzizvo kuti panenge paine zvinhu zvakati twasa-twasa.
Ko, tichitarisawo maonerwo eZimbabwe nevekunze vanenge vachida kutanga mabhizimisi avo, mungati ingaonekwa sei nezviri kuitika zvacho?
Haiyatsoonekwa zvakanaka nokuti vanhu vari kurwara ava havasingori vanhu nje, vanhu vakuru, vanhu vanga vaine zvigaro zviri pamusoro, vanhu vanotarisirwa kuti vange vachienda pamwe chete, vachandira pamwe chete. Zvino kana vanhu ivavo vava kutukana vachipomhana uroyi. Saka naizvozvo kuti muchione kuti zvinhu zvingati twasa twasa kuenda mberi, handifungi kuti zvinoita. Kana makambopfudza mombe, imwe mombe ikakundwa iri padhibha inomira yotarisa nepasi pedzimwe mombe, ikangoona imwe yaitunga iya yaikunda yakafuratira yakatarisa rimwe divi, inouya yagoisumudza nekumashure. Kando dambudziko rinenge riripo rokuti vanenge vapinda ivavo panzvimbo yekuti vange vachiita basa vanenge vachitotarisa gotsi ravo kuti hapana here ari kunditeera.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze vanoshanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari parunare muHarare. Mutedzeri wegurukota rinoona nezvekurima vaDavis Marapira vanoti gadziriro yemwaka uno yekurima inenge iri kufamba zvakanaka uye mvura yatanga kunaya. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaMarapira kuti tinzwe nezvegadziriro yekurima.
Mwaka uno watatotanga, vanhu vari kuprepare land preparation munyika iri kuenderera mberi. Takwanisa kuwana mvura this week, saka vamwe vari kutodyara zvakasimba.
Ko zvikwanisiro zvakaita se fertilizer nembeu zviri kuwanikwa here?
Tine presidential input scheme. Presidential input scheme inobatsira vasingakwanisi kuwana zvakawanda. Yatotenderera mumaconstituency, mawards akawanda namadistrict omuZimbabwe.
Ndeipi kurudziro yamuri kupa varimi kuti vakwanise kunge vachikohwa pakuru sebazi rinoona nezvekurima?
Tinokurudzira varimi kuti vanatso kugadzirira minda yavo zvakanaka. Vashandise mafertilizers akaringana nokushandisa mahybrid seeds. Hakona kushandisa mbeu yomadura mavo.
Ko, tichitarisawo panyaya yemvura, muri kutarisira kuti mwaka uno kuchanyatsonaya mvura inokwandira varimi here?
Sezvo mvura yatotanga kunaya, tinotarisira kuti mvura ichanaya zvakanaka.
Ava vangu vari mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekurima vaDavis Marapira vari parunare muHarare.
Inini ndinoitwa Shiltoman, a.k.a. Romeo Anthony the Dancer, Fada, makaterera Studio 7.
Yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelous Mhlanganya uye.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nemuimbi Hope Masike. Hope anotitsanangurira nezvemusangano waakakwanisa iye kunge ari pakupera kwesvondo rapera. Tinokuchingamidza nemufaro pano pachirongwa chedu Hope.
Nasi ndinofara kuve pachirongwa zvikare. Tanga pane musangano wakarongwa neorganization inonzi Art Real. Inokavha South Africa yese. Musangano wanga uri mumhando yatinoti conference kana workshop. Vanga vachisanganidza isusu vana mhizha vakasiyana-siyana, vaimbi, vananyanduri, vanoita zvematombo, mapromota vachona vanoita kuti tikwanise kuita maconcert nezvese zvakadaro. Vanga vachisanganidza vese vari kushanda vari muart industry vachitipa mukana yokukurukura nevasoti mapolicy makers. Saka kwanga kuine semuenzaniso Temsec Tokozile Chepo vakamirira hurumende, vakamirira ministry yearts, culture nesports. Kwanga kuina vamufunya Farai Mufunya vakamirira culture fund. Kwanga kuina vanhu vakasiyana-siyana vatisingawanzowani mukana yekukurukura navo vari kushanda vari muindustry yearts.
Zvii zvaungati iwe zvakanyanyobuda pamusangano uyu zviri kukushungurudzai imi?
Pakabuda zvakawanda wanda. Sezvo vataikurukura navo vanga vari vanhu vakasiyana-siyana vanobva munzvimbo dzakasiyana-siyana. Nhau dzachona dzakakurukirikai papo dzakangosiyana-siyana. Yakanyanya kundibata-bata kana ndakanyanya kufarira ndepanga pakadedzwa matinoti maeditor vemanyi papers. Vazhinji vedu isusu maartist vana mhizha tanga tichichema-chema nenhau yekuti vanowanisa mukana vanhu vakaita sana naBeyonce nanana Ara Kelly mupepa remuZimbabwe vachishayisa mukana vachoti vaimbi vemuno muZimbabwe kana vanoveza matombo vemuno muZimbabwe. Saka tanga tichikurukura zvese izvozvo ivo vachitiudza kuti zvinofanirwa kufambiswa sei kana uchiita zvinhu zvako as a professional. Tikaudzwazve kuti how do you send press releases to the press, mapicture munodimi, zveshe izvozvo zvichingokurukurwa tichiedza kubatsirana.
Iwe semudzimai tinoona kuti vamwe vanga vari kushushikana ivo vachiti havasi kunyanyowana mukana wakawanda seunopiwa varume vanoita mabasa iwaya ekuimba kana zvimwewo munyika. Pane zvakabuda here zvakanyanyorerekera kumadzimai zvamungade kuona imi zvichigadziriswa mune ramangwana?
Kwanga kuine mukuru weShippers Promotions vazhinji vanoiziva kunoko. Vanoita mitambo yakasiyana-siyana yakafanana neinowanzoitwa pagore iya inonzi Big Five. vodezava indakaita sanana macheso kana Oliver Mtukudzi. Saka iyo nyaya iyo kuti madzimai anosiyirirwa nezvinhu zvakadaro. Tachitaurawo kuti pane big five yevarume apambe itwawo big five yemadzimai. Ukatarisa sokuti Saturday kana Friday vazhinji madzimai vanenge vane mitambo yavo yakasiyana siyana muHarare. Asi zvinonyanya kubuda mupepa ndiye mitambo inenge ichiitwa nevarume. Isusiwo maartistika chema chema kune mapromota iwavo tichivakumbirawo kuti vatwanise mikana yakaenzana vakadzi nevarume.
Asi imi se vaimbi vechidzimai ndakanyanya kutarisa kwauri tinoona kuti uchangobva kuno kuAmerica uko wakafamba uchionawo zvinoita vamwe. Muri kushandisa here nzira dzamakadzidza iko kuno kuti muwanikwe muchienderera mberi nebasa? Nokuti tinoona mazuvano sekuno kuAmerica zvakawanda zviri kunyanyoitwa ipo patinoti padande mutande reinternet. Hakuchisina aya atinoti maRP kana masinguru. Muri kuzvifambisa sei ikoko kuZimbabwe?
Tinoedza nzira dzese dzakasiyana siyana. Asi zvinoitika ndezvekuti zvimwe zvinhu zvatinodzidza kana tafamba sei pandanga ndiri ikoko kuAmerica. Ukauya ukazvishandisa kunokukumba zvinogona kushanda, dzimwe nguva zvinotadza kushanda.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ndinokutendai muzvare Hope Masike kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Mazita zvenyu ndafara takwanisa kukurukura zvekare nhasi.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, Our Lives.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu cheupenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nemumwe wevane hurema vaJohn Madhuveko, avo vasingaoni vachigara muguta reGweru. VaMadhuveko avo vane makore 40 nemasere ekuberekwa vanozivikanwa zvikuru muguta reGweru kuburikidza nekuuridza gatare kwavanoita uye vachitsigirwa mukuimba kwavo kwavanenge vachiita uku nemwanasikana wavo ane makore 5 Koliwe. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaMadhuveko.
Nefara kana ndifarawo.
VaMadhuveko, vanhu vakawanda vanoda kuziva kuti munorarama sei neurema hwamuinawo.
Ndinongorarama negita rangu, ndine vana vangu vanoita 7. Vana vangu pa7 vese vanoridza, asi nokuda kwokuti anenge aridza kana angoti kura akuenda kuchikoro anenge asachati kuti ndiridze nanoti. Saka ndinengopota nichingotrena vadiki 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 vachinda. Saizvezvi ndinika musikana kachwa munoona ikoko kanzonzaikaka ndiwo kasati kaenda kuchikoro, asi gore rinouya kanofanira kuenda kuchikoro.
Makazvarwa musingaoni here kana kuti makazobatwawo nedenda rakakutorerai maziso?
Hai, ndakazvarwa ndichiona, ndakatanga kusaona 1994.
Ko mai Madhuveko munhu anoona here?
Mai Madhuveko havaoni zvavo, hamuna asingadioni. Ndingati vakazvarwa vakadaro, vakadondawo kapotawo kuchikoro kuvakadzidzawo ikoko kapota ikoko.
Mataura imi kuti munorarama nekuridza mhanzi muguta reGweru, zvinokubatsirai zvakadii? Zvinokuwanisaiwo here cheuviri chokuti mungakwanisa kuchengeta nacho mhuri?
Cheuviri hapana, asi kungowararamawo uchikuwana chokudya, chikafu chokuti unodya chetewo, nokuti varipo vanopavo, asi zvokuti kwaiwa asi ndechinzi kwai kuda zvinhu zvandingaita mazvese handizivise. Sezvimwe zvinhu zvandinongoti afanika ive zvikoro zvavharwa, ndiko pandinombotendererawo tendera nevana. Mai Madhuveko vanenge vachimiramirawo nekufaiti, saka ndo zvatongoraramawo nazvo izvozvo.
Rubatsiro rupi rwamuri kuwaniswawo kubva kuhurumende vaMadhuveko?
Panai zvino hatingadi kunyeitwa zvedu apa, hakuna. Hai, hakuita, hakuna, hatisati taona zvakadaro.
Ko masangano anobatsirawo ari kukubatsiraiwo zvakadii vaMadhuveko?
Hai, mashoma kunze kwevamwewo kudaro arungu fanika kumwe kwatatichimbowanawo zvimasendi zvekubatsira kunonzi kwaMachi murungu anga achimbopota tichimbowanawo mari pamwedzi. Vafota zvimwe zvaakudoderera mari yacho yezvino takuwana ma20 pamwedzi.
Zvii zvamunoshuwirawo kumhuri yenyu?
Shuviro yedu ndeyekuti tachifunga kuti dei Mwari abatsirawo kuti chero dei pawani kwanenge ramba achibetsera pakudzidzisa. Nyange ndichiridza ndee ndisingadi kuti kenguva yakawanda ndiva distrate nyaya dzechikoro. Saka ndichiti izvo zvikasikanaka munoona ikako, gore rinouya kanofanirwa kuti kaendewo kuchikoro. Ndotangazvene kamwe katuku.
Tichitarisa iye musikana watiri kutaura uyu anoridza ngoma kana madrums zvinodakadza, makasununguka here kuti munge muchitsanangurawo neupenyu hwake?
A, anozikoliwe Madhuveko ana makore 5 abuda kusita 6 yake ine sita gorelo saka ndinga anochikoro kana shuri yangu ndekuti bese anoenda kuchikoro pasavane zvino zvinomunika awanewo mari yekuti aende kuchikoro kana kuvana anotibetsera kuti vese vaende kuchikoro kunyanya vana vangu vadzidzirewo.
Imi mune sanganowo here ramuri nhengo kana kuti ramunoshanda naro?
Hai, handina.
Chii chinokumisai kuti musapinda mumasangano aya?
Masangano takambapinda acho, takaona kuti zvatinoapinda kwacho hakuna zvatine chiita pamwe tiyesu vacho vakarota tichingobhadharisana mari. Takamboita imwe yaimbozimbhadha tikambojoina asi hatina kwatakamboinda nazvo. Iyo vamwe vanenge vari mberi kwedu vakati vanenge vachititungamira vamwe vevacho tovatia tichiona zvedu vano tiva nani. Saka taichiona kuti kuti kana kuchizviitira rwega zvodumbivanani hakuchizviitira zvako magitari nekuti ndikapiwa dhora rangu ndinopiwa ndiri ndoga. Tinongwa kuti kune mari dzinouya dzenyu dzamunofanira kupiwa asi hatidzioni mumaoko edu.
Haiwa vamadhuveko, tinotenda zvikuru nekuwana nguva yekutaura nesu pastudio 7. Onekai zvenyu vateereri.
Tinotenda vateereri, musare zvakanaka.
Manga makateerera kuna vajohn Madhuveko muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc. Ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Iko zvino tombokubai ikambo kubva kune muimbi Hope Masike.
Chaminuma bombo, chaminuma. Chaminuma bombo, chaminuma. Chaminuma bombo, chaminuma. Chaminuma bombo, chaminuma.
Kuna Hope Masike tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti kunetsana kuri kuitika muzanu PF kuchakanganisa nyaya yekuedza kugadzirisa upfumi hwenyika. Muteedzeri wegurukota rinoona nezvekurima anoti gadziriro yemwaka uno yekurima iri kufamba zvakanaka. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc. Tokusiyai mina Gibbs.